manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 1 2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nepfenyuro yeSABC inoti mabhanga emuSouth Africa ari kutaurwa muvhidhiyo yeAl Jazeera ave kuferefeta uori mukufambiswa kwemari. Bato reCitizens Coalition for Change rinoita mitambo yebhora yekutenda vechidiki vakanyoresa kuvhota muBulawayo. Sangane revatsigiri venhabvu reZimbabwe National Soccer Supporters Association ronyorera mapurisa tsamba richikumbira mvumo yekuratidzira pamahofisi eSports and Recreation Commission richida kuti iridzore ZIFA Board. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nepfenyuro yeSABC inoti mabhanga matatu emuSouth Africa ari kutaurwa muvhidhiyo yeAl Jazeera iri kuburitsa uori mukutengeswa kwegoridhe pamwe nekucheneswa kwemari yeuori muZimbabwe nemuSouth Africa ave kuferefeta nyaya idzi. Mabhanga matatu aya anoti ABSA, SASFIN neStandard Bank ari kutaurwa muvhidhiyo repiri reAl Jazeera rinonzi Smokes and Mirrors kuti ndiwo aishandiswa nevanoita zveuori vekunze kwenyika mukuchenesa mari dzavo ivo vachizobhadharwawo choko muhomwe. Bhanga reABSA rinonzi rakati rakanga ratosvitsa kare zvakawanikwa neAl Jazeera izvi kuboka raro rinoferefeta nyaya. Standard Bank inonziwo yakaudza Al Jazeera kuti haibvumidze nyaya dzakadai uye ichabatsira nenzira dzose mukuferefetwa kwenyaya idzi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti nhasi raita mitambo yenhabvu muguta reBulawayo wekutenda vechidiki vakanyoresa kuvhota muchirongwa cheZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC chekufamba ichinyoresa vanhu kuvhota icho chakapetwa nemusi wesvondo. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato iri vaGift Ostalo Siziva vanoti senzira yekutenda vechidiki ava bato ravo rapa mibayiro kuzvikwata zvapinda mumitambo yavo iyi senzira yekukwezva vamwe vechidiki vasati vanyoresa kuvhota kuti vaite izvi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Nhasi tanga tine mutambo watachiita webhora wechidiki nenetball kuBulawayo tichitenda vechidiki vakanorejesta kuvhota nekuti patakatanga takataura kuti mayouth tichatanga tournament yekuti vanhu varejesta chivakurudzira kana varejesta team yenyu mese muri 11 kana kuti 15 moya nemasipe monyoresa timu mozokwalifya kuti mupinde pamitambo iyi. Saka nhasi tanga tine final mutambo tichiwinisa vechidiki maprize kuti vaatende vachiona mutambo. Munhu wese wechidiki wanga wakarejesta, saka tinoda kuti tikurudzire vamwe vasati varejesta kuti vaende kumaofisi zeZEC akasiyana-siyana ari munyika kuti varejeste kuvhota.
Chii chasvitsa kuti munge muchitora danho irori rekuita mitambo sebato?
Izvi tazviita nekuti takavimbisa vechidiki kuBulawayo kuno kuti ukanorejesta kuvhota tichaita mitambo yatichiita yakasiyana-siyana yatinenge takupa vanhu mibayiro yakasiyana-siyana. Saka nhasi we fulfilling one of our promises to the young people in this part of the country. Ndosaka muchiona vabuda neuwandu vachiuya kuzotamba uye vachikurudzira shamwari dzavo. Munoziziva kuti takatanga chirongwa chinonzi 1+5 kuti kana wa register tora wako 5 ndiyo atinoti 1 plus 5 campaign yataka launcha tukufamba nayo mugore rino takupedzisa chirongwa chevoter registration maita basi.
Mitambo iyi yakanangana nevakanyorisa kuvhota vari nhengo dzebato renyu chete here?
Iyi mitambo iri kubvumidzwa munhu wese kana uri wezanu kana ndu kana triple C as long as wakaregista kuvhota because tese sevanhu vezimbabwe tinofanira kugadzira nyika haisi nyaya yebato inyaya yekuti munyika muite shanduko vezanu vari kuda shanduko vetriple C vari kuda shanduko saka zvese izvi tichikurudzira vechidiki tichikurudzira vanhu munyika kuti haisiri nyaya yebato yatikusangana nayo ye2023 inyaya yekuchinja upenyu hwevanhu.
Vanga vari vakafanira bata chigaro chemutewedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vari parunhare mubulawayo neStudio 7. Bazi redzidzo yepasi rinoti rakapedza tsvakurudzo yaraiita muurongwa hwaro hwekukwidziridza mutemo unomisa kushungurudzana kwevana muzvikoro kana kuti bullying, uye gwaro rekupedzisira rinotarisirwa kuburiswa mukupera kwemwedzi uno. Mutevedzeri wegurukota redzidzo yepasi vaEdgar Moyo vakaudza paramende kuti vanofara kuti vakuru vakuru pamwe neutungamiri hwezvikoro vakapawo pfungwa dzavo mukuwandudzwa kwemutemo uyu. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro kuti tinzwe zvizhinji.
Isusu sebazi reprimary nesecondary education, tiri kufara zvikuru nekuti tine bumbiro ratiri kuburitsa rinoita kuti tidzivirire kushungurudzika kwevana muzvikoro, uye tiri kuda kuti muzvikoro medu munge muri makachengetedzeka kuti vana vedu kana vari muzvikoro vasashungurudzika. Inenge iri yatinoti pachirungu anti-bullying policy. Tagara yedu tanga tine mabumbiro muzvikoro mese aitungamirwa neyatinoti circular P35 kuti chikoro chimwe nechimwe changa chine yatinoti anti-bullying policy yekuti hakuna mwana anofanirwa kushungurudzwa muzvikoro imomomo. Bumbiro iroro ragara ringoripo asi taakurisimbisa tichitaura nematicha nemaheadmaster nemaDSI nemaPED uye nevabereki takabatanazve nevana vechikoro kuti zvekushungurudzana izvi hazvibvumidzwe uye hazvizi pamutemo.
Kune vamwe vanoti pane kuti hurumende ibude nemitemo yakadai, dai yaita kuti varairidzi vange vapiwa masimba ekuranga vana muzvikoro. Munoti
varairidzi havabvumidzwe kuranga vana neshamu nemhaka yekuti bumbiro renyika rinonzi Education Amendment Act rakazvirambidza kuti vana varangwe neshamu. Izvi zvakaitika nekuti Zimbabwe yakanga yabatanawo nedzimwe nyika pasi rose kuti tisarange vana neshamu nemhaka yekuti zvinodzikisira unhu hwavo. Asi pane zvatinokwanisa kunge tichishandisa kuvaranga, tichivapawo mirango yekuti nhongai mapepa kana kuti usapinda mutimu yebhora, hatidi kukuona uri kwakati nekuti iwe waramba kuita zvakati. Saka tine marangiro atiri kuita asinei nekuranga neshamu.
Vanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabatawo mutungamiri wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Zhou, avanoti sesangano havana kunzwikwawo pfungwa dzavo pakuwandudzwa kwemutemo unomisa kushungurudzana kwevana muzvikoro uyu.
Chikahlamadzo kuti tinzwe kuti bazi reprimary and secondary education rapedza ongororo yebullying muzvikoro, nokuti isu sevarairidzi uyezve sesangano reProgressive Teachers Union tinomirira varairidzi, hatinawo kana kumbobvunzwa nebazi reeducation. Saka isu dangotaura kuti ministry iri kubika mbodza, ende kazhinji kacho ndodambudziko ratinaro rokufunga kuti vanhu vari pahead office ndivo vana mazvikokota, ndivo vanoziva zvose, vonyora mapolicies achibva padesk research zvisina kutaurirana navarairidzi muzvikoro nemasangano avarairidzi. Ndinodavira kuti even vamwe vedu vananazimta kwedu kupitiyu zetu wanazineu wanarutuzi hapana ati abunzwa ne Ministry of Education asiwaruti watu peza ungororo ndo kubika mboza matakanana kana matope chayo hationi zichipa kuti muzikoro muwe nerudekaro kana wanu waripajko ne wana wano dzidzisa wana muzikoro pasi na wano bunzwa.
Kune vamwe vanoti pane kuti hurumende ibude nemitemo yakadai dai yaita kuti varairidzi vange vapiwa masimba ekuranga vana muzvikoro. Munoti
ipfungwa yakanaka yekuti varairidzi vanofanira kunge vane chiremera uyezve vachidzidzisa vana vechikoro tsika dzakanaka. Chatinoda kungotaura nechekuti pane zvimwe zvakawanda zvatingadai takaudzawo even veeducation dei vakauya kuzotsvaga kuti tishare maexperience. Ishi inongoriko ndeyekuti nenyuka curriculum iriko iyi vana havachina breathing space nguva dzese vanenge vari muklasi kubva na7 kusvika na4 o'clock. Panodawo kuti pakreatwe nguva yokuti vana vanenge vachiendawo kumasocial clubs.
Mutungamiri wesangano revarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takawafira Joe vari parunaro masvingo nestudio 7. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mhlanganya uye westudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Stabile Ndlovu vanova chizvarwa cheZimbabwe vari kuita ivo zvidzidzo zvepamusoro vari kuTanzania uko vari kuda kuita chiremba. Tichange tiri kukurukura navo pamusoro pezvavari kusangana nazvo panguva iyo vari kuda kuti vapedze zvidzidzo zvavo kuti vave chiremba. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatipo nhoroondo yekuti zvinhu zvakamira sei kwamuri ikoko kuTanzania? Makatanga zvidzidzo zvenyu zvakamira sei ikoko?
Ndiri kuno kuTanzania ndanga ndichita internship, post graduation internship yandakatanga 2022 muna March, then yanga ichifanira kupera now 2023 muna March zvakare. So ndaita dambudziko rekuti panodiwa mari yekuti ndikwanise kunotora certificate ne license to practice zvananga zvandakafambira kutora kuno kuTanzania, nekuti nekuita internship kuno ye machiremba atibhadharwe mari, unengoshita kunge munhu uya anonzi ari kuvolunteer. So pagore reserana ndiri kuno ndanchibatsirwa nasekuru vanova vakasangana netsaona naDisemba vakashaikira pamwe chete ipapo.
Zvamira zvakadaro pari zvino muri kutaura imi kuti makatopedza henyu zvidzidzo zvenyu asi manga makuda kuti muchipedza internship. Chii chiri kunetsa?
Chashupa apa inyaya yemari inodiwa kuti ndiclear madocuments acho ose.
Mari iyi yakamira sei?
Kune mari yekuti ndikwanise kutora inonzi license to practice inova inoita iyo $300 kubhadhara uchibhadhara kune Ministry of Council of Tanganyika kunoku. Unofanira kubhadhara mari kuti uchipuwa license to practice after internship. So it's $300. Then they tell you that sema foreigners inofanira kustembwa the one they say iri pakapadzanuka ne yekutanga ye 300 inova inobva yaita yo $200. So mari inodiwa yose kuti mukwanise kubuda kana kubata certificate racho rinonzi yo license to practice yeuchiremba $500.
Mari iyi iri kudiwa rini uyezve vanenge vachida kukubatsira kuitai vanoita sei.
Mari ndanganchi shuwiro kuti ndikwanise kunge ndave nayo before panopera mwedzi wa April nemhaka yekuti visa rangu rekugara muno rinenge richi expire saka kuti ndizoramba ndakamirira mapepa obepa iro license to practice ndakagara muno zvino ndi taundikozova ndinobhadhara muripo wakanyanyisa nekuti ndenge ndapererwa nemazuva anobvumira kuti ndigare muno nekusvo ndakapedza chi internship yangu nemuno muna machi waperawo.
Makasvika sei kunzvimbo iyi yeTanzania?
Ndakaenda kuno kuTanzania nekuti ndaida kutsvaga kuita inonzi post graduation internship muchiremba sezvo kumba zvine mutengo unoti dhurei kuti wangonozvita semunhu ari mumasituation angu handikwanise kuzvibhadharira mari so ndee ndichisarudza kunenge kwakati chipei so ndakauya kuno kuTanzania ndichibatsirwa nasekutaura kwanzirana nasekuru vangu vanga vakati vanondibhadharira zvose kusvika ndasvika muno muTanzania ende vakaita sekudaro ndakatangira kuCuba ndakaenda kuCuba 2014 to 2015 ndanga ndiri kuCuba then 2015 to 2021 ndopa ndakabva ndagraduate ndapedza 2021 ndakaenda kumba ndikada kuzama kuti ndipinde musystem yekumba badamudziko rakabuda nderekuti vanoda kuti uverify my documents ako kuti department of ministry yekumba yevuchiremba nevanoona nezvemazino vanoda kuti vaevaluate mapapers avo inoitwa iyo evaluation inonzi ECFMG so ikoko unobhadhara $250 then wapedza kudaro unofanira kuchizenge uchibhadhara mari yekuti unyore exam rekumba rekuti wangoshavano unoregistwa kunyika munyika yedu yeZimbabwe so mari yacho iyo panguva idzodzo yanga isingabatiki of which rimwe dambudziko randaitika ndire kuti nyangu ukanzwa registwa kumba pane makore akanga kuchitikana nyangu wapedza unyora exam racho unobva waenda pa waiting list so kuuya kuTanzania yanga iri nzira yekutsvaga kuti ndikaita internship yangu nekukasira at least there are other opportunities anokwanisa kudi kubuda rather than ndonyora exam kumba ndatsvagiridza mari then ndapedza kunyora exam iro ndogona kusvika kuti pa waiting list yekunzi hakuna internship post
vanenge vachida kukubatsirai vanokuwanai papi
vanoda kundibatsira nhamba yandino yandinobatika inova iyo inoitwa +255 762 637 463
namba yenyu zvakare
+255 762 637 463
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nenyanzvi munyaya dzechikafu Reverend Forbes Matonga vekereke United Methodist Church tichitarisa nyaya yekuchengetedzwa kwechikafu.
Naya yakawanda vachine mvura magarden ngava rine miriwo nekuifusha tichazoita izvo zvokuti munokumbira tikabage mubva makumbira nebhizi dzese mopuwa tine mukana wokuti vanhu vanogona kubiridza vodzidziswa kupreserva mamwe emavegetables mavegetables just about 3 weeks ana reti vaya vanenge vaaredi uchifushawo ticha pasaidi kwete kuzomirira zvese zvese.
Asika dambudziko rimwe rinotaurwa neveruzhinji Reverend Matonga nderekuti vanhu vakawanda muZimbabwe vaita chirwere chinganzi donor syndrome chekungotarisira rubatsiro. Chii chinoita kuti vanhu vange vachinyanyotarisira rubatsiro vasingaite zvimwe zvese zvamuri kutaura izvi?
Munguva yapfuura inei taita tingati mapoka matatu anga aunza iye yamuri kuti donor syndrome. Yekutanga ndiwo isusu maNGOs yekuti aenda achipa vanhu vanhuwo vane kariro yekufunga kuti tinongopuhwa. Yechipiri zihurumende mapoliticians. Mapoliticians egena anopromisa kuti tichatopai zvakati tichatopai zvakati then munozoona kuti zvinoita futi kuti vanhu varege kushanda then kutoin extend koita vematereka ari kubuda vanotindisa vanhu kuti kunongoya zvinhu zvemamiracles vasingatenzesei kuti vanhu tinotenza nesimba. Saka isu tinofunga kuti zvakanaka kuti tichitanga kutageta kunyanya nyanya vana vechidiki vachiri kuda kucreate employment. Targeting yedu ngaisanduke. Munhu uya watapa rubatsiro rwekuti akafe nenzara handiye watinofanira kutargeta nedevelopment. Development ngatitargetei vana vechidiki vabva muzvikoro vakaita agriculture, vakaita carpentry, vakaita building, vatange kuita tumabhizinesi twavo topromotwa. Isoto mukaona muHarare for example, vana home industry vakafanana nekunana Glenview kuya, kwakafanana nekunana Seattle, vana vari kubata nemaoko. Maruva ikokoko, let's target ivavo neaid yedu ichisaazoti vachatapa chikafu vane nzara ndovotopa chedevelopment, ndo pari kufira mari yakawanda iri kuenda kune vanhu vasisina apetite yekushanda.
Kwaiyo nyaya yokutiwo vanopa rubatsiro vanonyanyoda kupa chiri chikafu vasingape mari dzekuti vanhu vaite maprojekti ivo amuri kutaura iwayo, munoti
ehe izvozvezvo zvinobatsira ivo nekuti vanorambawo vari muindastry. Saka vanhu vakanga vazvimiriri yaka ivo havasisina basa rekubatsira. Saka kunotoda kuti ivo mahana US government chaivo at government level ndo vachinje policy, nekuti tsamwe inouya neaid probably handiye tsamwe inofanira kuuya zvekare nedevelopment. Because maNGOs, they thrive when people are begging, but havafiri by design vanoda kuti development iitike. Saka ndokuva kuti panoda kutosenzesa vari different from vefu veaid ava kuti vaite champion development.
Ko hurumende iri kubatawo sei kana kubatsirawo sei nyaya dzatiri kutaura dzekuti vanhu vanga vachiita mabasa ekuzvimirira nemabasa emaoko nemaprojekti iwayo?
Tiri kunzwa kuti vari da kutanga kutobva pakuita kuti a change of curriculum. Mukaona kugara takafunga kuti kudzivirirwa nevarungu pavakagadzira maexcuses avaiti ndokunokufanira kubuda maartisan, tikaita kuti vanhu vese vari academic. Manzira atiri kuita nevari mumaeducational sector vaakutanga kuzviona kuti no, we made a blunder, we need to revise those kind of schools. And ndokunofanira kuenda the bulk of the people vashande nemaoko, kwete kuti vese vatarisire kuenda mumaofices. It doesn't work. Saka tinodaira kuti hurumende ikaita emphasize on that, yoita retrain madhumeni avo aya, vatange zvekare kuva vanhu vari development oriented, vasinangotarisa just kuti iagriculture yekare yanambuya yekuti munhu awana sadza, but tione kuti how do we begin to develop maindustries at community level mumamisa matigero.
Nyaya imwe Reverend Matonga tipete yedu chirongwa inyaya yekuti vazhinji vari kumaruva vanongomirira mvura yemudenga. Ndezvipiwo zvingaitawo kuti vange vachibatsirika?
Ndo zvatanga tiri kutaura izvi zvekuti kana vaine mamwe maskills vari multi skills, havachamirira kungorima chete. Kana dai kuri kuti vana baba vanoziva zvana carpentry, kana kuri kutiwo vana mai vane mamwewo maskills avanoziva asingori kumirira kurima. Because hazvigone kuti munhu ave economically viable achisenza just 3 months of the year iro gore riri ne 12 months.
Manga makateerera kunyanzvi munyaya dzechikafu Reverend Forbes Matonga vekereke United Methodist muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo, sangano revatsigiri venhabvu reZimbabwe National Soccer Supporters Association ranyora tsamba kumapurisa eZimbabwe Republic Police richikumbira mvume yekuti nhengo dzaro dziratidzire pamahofisi eSports and Recreation Commission, dzichida kuti komisheni idzore pabasa utungamiri weZifa wava Felton Kamambo kuitira kuti Zimbabwe itenderwe zvakare neFIFA kukwikwidza mumitambo yepasi rose. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Munyori mukuru wesangano Ereva Joseph Mutawo vanoti vari kutarisira minduro inofadza kubva kumapurisa nekuti ratidziro yavo kumahofisi ASRC inenge isina mhirizhonga, asi ndeyekuti ASRC idzore vakamambo pabasa, Zimbabwe itambe zvekare nedzimwe nyika.
ya national issue yebora inoda kugadzirwa. Saka tinovimba kuti vachafunga nemazvo vogodzosa nakamambo pabasa kuti tigodzoserwa mukutamba bora zvakare. Asi vakaramba, aiwa tinonoridza ngoma. Tagara tiri kuridza ngoma nekuimba tinonotamba kongonya kumaofisi kwavo kusvika zvanaka.
Vanoti urongwa hwavo hwezvairi huri kufamba zvakanaka zvekuti chasara chete imvumo yemapurisa kuti vaenderere mberi nezviri mugate ravo musi wa 16 kubvumbi.
Urongwa hwedu unoratidzira kumaofisi esrc huri kuenderera mberi musi wa 16 April. Urongwa hwacho huri kufamba zvakanaka. Hatisi kuzozorora semasapota kusvika bhora radzoka muzimbabwe. Tinoda kuti bhora redu ridzoke.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Tembanyati vanoti nyaya iyi haina kusvika kwavari nekuti ri pasi pemapurisa anoona nezvekuungana pamwe netaridziro. FIFA yakabuda pachena kuti Zimbabwe inodzoka chete mugungano iri kana SRC ichinge yadzora vakamambo nevamwe vavo pabasa avo vakadzingwa basa muna 2021. Musi wa 16 kurume sangano iri rakavhota mavhoti zana nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe 199 akaramba kuti Zimbabwe idzoke mumitambo yepasi rese, vhoti imwe chete chete yakatsigira Zimbabwe. Asi sachigaro weSRC vaGerald Mlozwa vanoti havasi kuzodzora vakamambo pabasa kana zvikaoma sei, vachiwedzera ivo kuti urongwa hwesangano revatsigiri venhabvu iri hausi kuzovavhundutsa. Asi maneja wevatambi vaGeorge Deda vanoti kwese kwavari kufamba veruzhinji vari kuti nyaya yenhabvu iyi inofanira kugadziswa nechimbi chimbi nekuti Zimbabwe iri kurasikirwa nezvinhu zvakawanda zvinosanganisira mikana kuvatambi venhabvu yekuti vaonekwe pasi rese.
Ruzhinji rwevanhu vatiri kutaura nawo munyaya dzezvenhabvu idzi vari kuti aiwazve dai vanhu vari kuita nyaya idzi vave vanokasika kuti vapedze ongororo dzavo kuti tive tinokwanisa kudzokerawo mumitambo.
Zimbabwe yakatodzingwa kare makwikwi e2023 AFCON uyezve pave nenjodzi yekuti ingangotadza zvekare kukwikwidza makundano A2026 World Cup. Africa yave nezvidzimbo pfumbamwe kumakundano eWorld Cup aya kubva pashanu. Totarisa mitambo yatambwa nhasi iyo yese yapera iri mangange. Simba bora 0, Dynamos 0, Selsham 1, Yada 1, Black Chiefs 0, Black Rhinos 0, Cranbourne Bullets 0, Chicken in 0. Mangwana mitambo yakamira zvakadai: Highlanders vs FC Platinum Baba Fields, Caps United vs ZPC Kariba National Sports Stadium, Triangle vs Ngezi Gibo, Wange vs Green Fuel Luveve. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Zvongo yedu yapera, rakaiti mbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Nepfenyuro yeSABC inoti mabhanga emusouth Africa ari kutaurwa muvhidhiyo yeAl Jazeera ave kuferefeta uori mukufambiswa kwemari munyika iyi. Bato Citizens Coalition for Change rinotungamirwa na Nelson Chamisa rinoita mitambo yebhora yekutenda vechidiki vakanyoresa kuvhota muBulawayo. Sangano revatsigiri venhabvu reZimbabwe National Soccer Supporters Association rinonyorera mapurisa tsamba richikumbira mvume yekuratidzira pamahofisi yeSports and Recreation Commission richida kuti commission idzose utungamiri wavakamambo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ane kuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Gaino Gumede Saidi.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.